Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 29 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hatisi magweta, takumbira magweta kuti mbori yasotiongorora raikana maongorora munogona kuona kuti apa pakaparwa mhosva.
Gurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza vanoti gwaro remafambisirwo emari asina kunaka kunasa riri kuburitswa munguva pfupi inotevera.
Kana kuzonyora kunozoitwa kunenge kwabva pakuwana mabhuku paudiki anotaura nezveudiki anointeresta vechidiki kuti varambe vachiverenga vanokura vane tsika yacho.
Zimbabwe International Book Fair inotanga muHarare nhasi.
Daisi shuga cheti nemutengo wakwira zvakawanda across the board. Zvine mutengo yekukwira. Hatini zviri kunyanya kukonzereswa nekukwira kwakaita mutengo wemafuta svondo rapfuura.
Mitengo yezvinhu yotanga zvekukwira mushure mekuwedzerwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Chikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors chinokunda Mauritius mumutambo wechan. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. National Social Security Authority kana kuti NASA yavimbisa zvekare kuburitsa gwaro rinoratidza uore unonzi hwakaitika kukambani iyi iro raunza mutauro munyika. Gurukota rinoona nezvevashandi amai Sekai Nzenza varambawo nyaya yekuti vakapiwa mari yechoko muhomwe negurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira avari kupomerwa mhosva dzeuori. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau muHarare nhasi, sachigaro webhodhi renasa vaCuthbert Chindori vati gwaro reongororo yakaitwa kunasa richaburitswa munguva pfupi iri kutevera.
Tichagara pasi sebhodhi totarira management yedu, totarira maprocesi edu senasa, tobatsira. Zvimwe zvacho zvingangobudiswa naminista kati tikapedza svondo rinei. Ireport, like you say, is a public document, ichazobuda in the public domain. But tinyatsoteedzera zvinyorwa zviri mairi, tobatsira NASA pakutanga, tobatsira vacho vari mabeneficiaries emunasa kunyanya mapensioners edu.
Pambenge paita ropa rakaipa pakati pedare reparamende namai Nzenza avo vange vachitsika madziro kuti gwaro iri ribuditswe sezvo vaiti magweta avo achiri kuripenengura uye vanoda nguva.
Saka takaona kuti hazvina kunyatsogadzikana, asi nekuti isu hatisi magweta, takumbira magweta kuti mbori yasotiongorora raikana maongorora munogona kuona kuti apa pakaparwa mhosva. Kana kuti aiwa apa hapana kuporwa mhosva, kungotadza kumaneja. Muri kunzwa? Kana matadza kumaneja ndo basa rachairman nemi kuti tigadzirise management. Asi kana paine panoonekwa kuti pakatoparwa mhosva zvechokwadi, iroorara basa remakoti kai. Ndo basa reZimbabwe anti-corruption yakaitwa naPresident yakatotanga basa rayo. Saka ikoko hatisviki ikoko. Asi ivo vachaita basa ravo nemazvo sekuona kwavo.
Vane ruzivo nezviri kuitika kunasa vanoti gwaro iri rinoburitsa pachena kusafambiswa zvakanaka kwemari dzenasa. Amai Nzenza varambawo kuti vakapiwa mari yechioko muhomwe naamai Mpfumira avo vari muusungwa vachipomerwa nyaya nomwe dzeuori uye dzimwe dzenyaya dzavari kupomerwa dzinobatawo nasa. Zvichakadaro, munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti sangano ravo haritsi kufara nekunonoka kuri kuitwa kuburitswa kwegwaro reongororo yakaitwa kuNASA vachiti vave kutoronga zvekukwidza mainzenza kumatare.
Kana tikazoona mazuva achienderera pamberi achifamba kusina zvaitika sezvavimbisa, tatoindiketa kwaari kuti tichaenda kudare. Ndiyo nzira inenge yasara kwatiri kuti tikwanise kuziva kuti ndezvipi zvakabuda. Vakawanda vanoziziva kuti sebato reZCTU ndisu vekutanga kucomplaina kuti hatisi kufara nebusiness kana kuti neinvestment iri kuitwa neNASA.
Zvichakadai, sachigaro weZAC amai Lois Matanda Moyo avo vano vemudzimai wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasimusiso Moyo varamba mashoko ari kutenderera pasocial media ekuti vaimbove gurukota rezvemigodhi vaObert Mpofu vasungwa nekomisheni yavo. Amai Moyo varamba kutaura zvakawanda nezvekuferefetwa kunonzi kuri kuitwa vaMpofu vachiti kana izvi zviri kuitika hazvisi zvinhu zvingataurwe kuvatori venhau. Vane ruzivo nezviri kuitika kuZAC vanoti vaMpofu vari kuferefetwa nekomisheni iyi nenyaya dzine chekuita nemangoda ekwachiyadzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kambani inogadzira shuga Tonga Tulet inonzi yakwidza mutengo weshuga nezvikamu zvingada kusvika kuzana kubva muzana kutanga nhasi. Gwaro raburitswa nekambani iyi rinoratidza kuti mutengo wepakiti yeshuga ine uremu hwekirogiramu imwe chete kana kuti 1 kg wakwira kuenda pa$8.61 kubva pa$4.99 yemari yemaRTGS. Pakiti ye 2 kg yeshuga yakwirawo ichibva pa$9.98 kuenda pa$17.22 kana kuti kuenda pamadhora gumi nemanomwe ane masendi makumi maviri nemaviri. Kukwira kwemutengo weshuga uku kunotevera kumboshayikwawo mune zvimwe zvitoro mazuva mashoma adarika kweshuga. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti hausi mutengo weshuga chete wakwira asi kuti zvakawanda zviri kukwirawo mitengo zvichikonzerwa nekukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari. Ngatinzwei vachitsanangura.
Haisi shuga chete ine mutengo wakwira zvakawanda across the board. Zvine mutengo yekukwira. Hatini zviri kunyanya kukonzereswa nekukwira kwakaita mutengo wemafuta svondo rapfuura. Nekukwira kuita zvimwe zvinhu zvakangosiyana siyana zvinoshandiswa mukugadzira zvinhu zvakaita sana shuga. Saka idambudziko ratatarisana naro kwete kushuga chete but kune nezvimwe zvigadzirwa zvakasiyana siyana.
Dambudziko riri kusimudzwa nevakawanda, Dr. Chitambara, nderekuti mitengo yezvinhu iri kukwira asi mihoro iri kuramba iri pairi. Ichokwadi here?
Ichokwadi. Generally mihoro inotambirwa nevashandi haina kunyanya kukwira. Zvakudependa futi nemasectors. Of course makana masivu sevenza vakambopiwa kacushioning allowance ka about 400. But generally inflation yaita erode ma real incomes evanhu. Saka vanhu vatonyanya kuomerwa zvakanyanyisa nekuti mitengo iri kunyanya kukwira. Then mihoro pairi kukwira haisi kukwira nechikamu chinoenderana kukwira kwaita mitengo. Saka ndo pane dambudziko ipapa. Zimbabwe tatone one of the cheapest labor force region, not just region but even in the whole world.
Tinonzwawo vanotengesa mafuta vachiti mutengo wemafuta muZimbabwe ndo wakachipawo mudunhu. Munoti
ichokwadi, not only chete but even makaona tine magets atochipisisa muregion yese. Saka maprice distortions anya kuunzwa nemacontrols aripo uyewo zvakare nereintroduction yeZimbabwe dollar yaunza maprice distortions kuzvinhu zvakaita senyaya yemafuta emotikari, nyaya yemutengo weelectricity, even mitengo yezvinhu zvakaita sana chibage nezvimwe zvakadaro. Saka kune maprice distortions aripo ari kuafektwa zvakare mumafambisiro akanaka emabhizimusi. Then rimwe dambudziko uro zvakare riri kuita kuti mitengo inge ichikwira kushayikwa kwemagetsi. Kuri kuitika kwekuti on average pazuva vanhu vari kuita 18 hours vasina magetsi, vanhu itama zvemabhizimusi wakutoshandisa majenereta kuti vanga vachikwanisa kuramba vari mubhizinesi.
Konyaiwo yekushaikwa kwechingwa tiri kunzwawo vakawanda vari kuchema kuti hachisi kuwanikwa.
Chekutangisisa production yechingwa yaderera. Chechipiri mutengo wechingwa tambotaura nyaya yemadistortions iyoyo kuti zvakuita kuti vanogadzira chingwa nenyaya yekuti mutengo wechingwa unokontrola nehurumende vasagadzire takawandisa nekuti mamajinzi avo aerodwa zvakanyanyisa.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, rinoti nhengo dzaro dziri kukundikana kuenda kumabasa nekuda kwekushaya mari yekufambisa, asi dzave kushungurudzwa nevakuru vezvedzidzo mumatunhu pamwe nevanofungidzirwa kuti vasori. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti sangano ravo riri kuwana zvinyunyuto izvi kubva kumatunhu anoti Chikomba, Mudzi, Mutoko nemurehwa kumashanaland East, kuchitiwo Chipinge kumanikaland nekumateveleland South. VaMajongwe vanoti vakuru vedzidzo mumatunhu aya vari kutyisidzira varayiridzi vasiri kuenda kumabasa ava uye vari kuvashevedza kumisangano inenge ichikokerwa nevasori, uko varayiridzi ava vari kutyisidzirwa vachimanikidzwa kuti vadzokere kumabasa. Studio 7 yabata mukuru wezvedzidzo mudunhu reChikomba vaEmmanuel Kwenda, ava varamba kuti havana ruzivo nezvenyaya iyi uye kuti zvakadaro hazvisi kuitika mudunhu ravo. Hatina kukwanisa kubata mukuru wevasori kuChikomba sezvo nhare yake yanga isingapindi. Ngatinzwei vaMajongwe vachitsanangura zvavanoti ndo zviri kuitika.
Tikatarisa zviri kuitika, vashandi vakawanda vakutaura kuti havagoni kuenda kubasa ende mari yacho yavari kutambira haikwani. Vapedza kudaro vehurumende vochifamba vachishungurudza varayiridzi vaya, vanhu vari kushungurudza varayiridzi. Pana vari kubva vanonzi madistrict schools inspectors, koita vasori vefiyaivo vari kufamba muzvikoro vachishidzira vashandi. Asi chikuru ndechekuti vashandi ava vashandiwo vanotobhadharawo rendi, vashandi vasingagoni kuzviraramisa, vagoni kuendesa vana kuzvikoro, asi chavanogona ndechekuti vanongoda kushungurudza vanhu vari kurwa hondo dzavo. Ende chikuru ndechekuti ngavanzwisise kuti zviri kuitwa nevarayiridzi izvi inyaya yekuti vari kudzira nehurumende anovanzi yeimployer. Saka tiri kudzira naemployer vedu, asi pane vamwe vari kupindira pakati. Hamene kuti vakapuhwa mapurazi here, hamene kuti vakapuhwa mota here? Ende vanhu ivavo tinoti zvavari kuita hatikurudziri kuti zvinofanira kunge zvinhu zvakanaka. Ende tikutaura kuti kana vakaramba vachidaro, tisiyanisa nyaya iyi kwayellow, tisiyanisa nyaya iri kueducation international, nekuti kurarama kwaticha muzimbabwe kwakutionesa.
Matunhu api ari kushungurudzwa nhengo dzenyu idzi?
Kune nzvimbo inonzi mashonaland East, kune madistricts mairi matatu ariko. Kubva kubhodha uko unopinda munana murehwa Mutoko umu, wobva imomo unopinda muchivhu, wotenderera area yekwasadza iko. Kune vanhu vari kuita izvozvo. Mobva iva moenda kumanikaland kune nzvimbo dziri kuita izvozvo. Tobva ipapo toenda kumatebeleland South kunana Gwanda uko, kune vamwe vanotozvita vakuru vebasa.
Muri kumhangarawo here zviitiko izvi kumapurisa?
Tiripo ndekuti tikanomhangara nyaya idzi kusiya iwo kana kumapurisa, vanhu vakangofanana. Chavo ndechekuti vacreate environment yekuti varayiridzi vese vari kushanda tichi tine zvichemo zvedu. Asi tiripo ndekuti iyeno zvatisina option nekuti taedza kuvataurira. Ende tsamba tiri kungonyora kwavamunangagwa wacho, tiri kutonyorawo tsamba kuti dai ava vakuru ava vatisiya tichiita zvinhu zvedu. Nekuti kana tikaenda kunoudza vamunangagwa sapurezidendi wenyika, tataura napurezidendi tichitaura zvichemo zvedu, ko avawo vamwe ava vakuuya kuti vakuda kuita kuburitsa mazino avo kuruma isu vachitishungurudza. Ndokunga pane kuti pezia ndikataura ndichange ndichitaura kuti kuerea yakati kuna DSI anonzi Chakati, kune MCI anonzi Chakati, ari kufamba nemota yehurumende nepetu yehurumende, asi ari kushungurudza vanhu.
Vanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rarerutsira zvishoma vanorwira kodzero dzevanhu vanomwe vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Asi vanorwira kodzero dzevanhu ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Vanomwe ava vanzi vaende kunozvipira kumapurisa kamwe chete pavhiki kwete kamwe chete pazuva sezvanga vachiita kubva zvavakasungwa mushure mekuenda kumusangano wekuMaldives wavanoti vainge usinene kupidigura hurumende. Vakasungwa vanoti vaGeorge Makoni vatatenda mombe yarara, vagamuchirai mukura, vanyasha mpahlo, muzvare farirai gumbo nzvanda, muzvare stabile dewa uye muzvare beauty ritanyamupinga. Vanomwe ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata muzvare dewa.
Tanga takasungwa tichireporta katakapuwa beauty kabuda, tikatanga tichireporta kumapurisa every day pakati pa6 dzamakuseni na6 dzemanheru. Saka nhasi tiri kufarira kuti besti mabio conditions edu arelaxwa, takwanisa kureporta ka1 paweek musi weFriday between 6 dzamakuseni na6 dzamanheru.
Mungatitsananguriro kuti makabatwa sei panguva yamanga muri muusungwa?
Ndongotangabvira patakabva kuno kuti tichienda kuprogramu iyi yemahuman rights, hatidzi dzekutanga. Kana uchitoshanda muZimbabwe uri human rights defender, maprograms akadai anoitwa akawanda. Batakashamisika tichinzwa bepa reHerald richinyora manyepo ekuti tisikani taenda kunodzidziswa kuti tobvisa sei hurumende nechisimba. Saka patakatanga kuona mastori dzakawanda chinobuda muHerald, tikazoona zvakubuda paZTV tava tatozva kuti ofisi tichasungwa, because kuvakwa kuri kuita manyepo aya ndekuda kutitsvagira mhosva. Saka tichitodzoka tichitosvika paairport, takasvika pakamira vanhu vakawanda avo vakabva vatotisunga zvataenda kupolisi kusensa. Hatina zvedu kurohwa, but taingotyisidzirwa. Tisvika taenda kumajistrate court, but tikanyimwa bail tikazonzi tiapply kuhigh court, tikanogaro kurimandi. Sosani tiri kuchikuru bishimo section, uko kune maconditions asingatomboiti. Hakuna chikafu, hakuna mvura, kuri kuenda magetsi, hakuna mushonga. Varwere vasungwa vari kungorwara pasina kana kuti kuitwa zvakanaka.
Makagara muusungwa kwenguva yakareba sei?
Ndakagara for mazuva anokwana 15.
Avanga vari muzvare Stabile Dewa, vanove mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya weStudio 7. Zvichakadaro, mune imwewo nyaya yanga iri kumatare edzimhosva, dare reSupreme Court rambosendeka parutivi kupa mutongo panyaya yakakwidzwa navaGift Konjana veMDC yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo yekuChegutu West. Dare iri rati richapa mutongo waro masvondo maviri anotevera. VaKonjana vakakunda musarudzo idzi, asi Zimbabwe Electoral Commission yakatadza kuverenga mavhoti zvakapa kuti zvizonzi vaDexter Nduna veZANU PF ndo vainge vakunda. Zimbabwe International Book Fair inovhurwa nhasi muHarare paine kurudziro kuvanyori kuti vanyore mabhuku anoratidza nekubudisa zviri kuitika nguva ino sezvaiita vanyori vekare. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuvhura ZIBF, munyora nemukurumbira uye vanga vari munyarikani vaStanley Nyamufukudza vati vanyori vanofanirwa kunyora mabhuku anoenderana nenguva yatiri kurarama.
Zvinokwanisika kunyora mabhuku anogona kubata pfungwa dzevanhu, akaverenga zvinhu zvaanokwanisa kunzwa kuti ndezvezera rake ende zvakanyorerwa zera rake. Kushanda kwazvinongoita ndekwekuti anenge akutsvaka kuti hapana here chimwe chakadai sosandingagona kuverenga, ende ndoo mhodzi yacho iyoyo. Kana kuzonyora kunozoitwa kunenge kwabva pakuwana mabhuku paudiki anotaura nezveudiki, anointeresta vechidiki.
Mashoko aya atsenderwa nemumwe munyori vamemori Chirere vakanyora mabhuku anosanganisira Somewhere in This Country, Chudikidiki uye Choriro and His Gods.
Kuti isisu tichikura mushayoka mabhuku ataiverenga kushona tiri vana vaduku, aitaura zvambuya, amai, sekuru, baba vanofamba, katsi inofamba. Waibva waona kuti nharaunda yakuri kusanganawo nayo zvakare mabhuku, saka waisanzwa kurasika, wainzwa kubatanidzwa nenharaunda yako remabhuku aunoverenga.
Mumwe mudzidzisi wepachikoro chinodzidzisa zveurayiridzi cheNyadira Teachers College muzvari Roslin Kubvekera vanoti vakaita tsvakiridzo yakaratidza kuti vanhu vanonzwisisa zviri mubhuku kana vakabatanidza zvinyorwa nemamiriro avo.
vanyori vane chikweretwo kuvaverengi nekuti vaverengi vari kuti imi vanyori tipei zvinhu zvinoshanda munguva yatiri ino kwete kutipa zvinhu zvisingashande kutipa kuti tinodabira sei Mediterranean Sea isu tisina munhu tiudzei kuti kana tichida kubira kana Nyang'ombe River tinofamba sei tinodii
mumwe munyori mukuru muzambia uye vari mudzidzisi mukuru pachikoro cheuniversity of zambia Dr. Chela Chilala vanoti hakuna simba kunyangere hurumende rinomisa kupararira kwepfungwa dziri mubhuku kunyange rikabhanwa ZIBF gore rino iri kuitwa pasi pedingindira rekuti Footprints of the Book, Milestone and Opportunities. Vachirere vanoti vakaona dingindira iri rakakodzera sezvo vari kuda kuona mafambiro akaita vanyori vekare uye kuti vadzidze zvakanaka zvavakaita.
Tingadzidze chii nokungonyanyosimuka kwatakaita zvikuru senyika pamabhuku togowana zvenzira kuti sei zvisisiri kuite.
Gungano rezibf riri kupetwa nemusi wemugovera. Zvichakadaro mune imwewo nyaya vanoita zvemafirimu vaine mukurumbira munyika vaDavis Guja nevamwe vavo vatatu vanoti vaPeter Churu, vaChendai Madua navakuda Brighton Gwititi vakasungwa nezuro mangwanani vachipomerwa mhosva yekuita mutambo vasina kupiwa mvumo nebhodhi recensorship vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Firimu iri rinonzi Lord of Kush uye rinonzi rakaratidzwa kutheatre in the park nemusi wechishanu. Lord of Kush rinotaura nezvehondo dziri kuitika kuPakistan. Hatina kukwanisa kunzwa kucensorship board kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudavira nharembozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ata Chigoriwa.
Nasi vechidiki vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship, icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vanoita mabasa akasiyana-siyana vekuAfrica, vaungana muguta reWashington DC muno muAmerica. Munyarikani pagungano regore rino igurukota rezvekuwaniswa kwedzimba muhurumende yeAmerica, Dr. Ben Carson. Gore rino Zimbabwe yakamirirwa nevechidiki vanosvika makumi mana nevaviri. Mike Hove weStudio 7 abata mwaka mirira Zimbabwe paurongwa uhu muzvare Primrose Tinashe Nokwara.
Inei basa rangu randinoita pachirungu ndiri audiologist. Zvazvinongoreva ndezvekuti ndinoshanda nevanhu vasinganzwi zvakanaka, saka kubvira pakuongorora nzeve dzevanhu kuona kuti dziri kunzwa here, kana dzisiri kunzwa dziri kunzwa zvakaderera zvakadini, kana pane zvinenge zvichida kuzoitwa tadaro, pane mashina yenzeve yatinoshandira inonzi mahearing aid or macochlear atinenge tichizokwanisa kupa vanhu kuti vabatsirikane.
Chii chakaita kuti muve nechivimbo chekuda kuva nhengo yechirongwa ichi?
Ndanga ndine shamwari dzakati dzakanga dzapfuura nemuchirongwa ichi, ende ndakaona shanduko yanga iri pavari pakuburikidza nechirongwa chinochi, nekuti vanodzoka vavandudzika mafungiro avo nemaitiro avo ezvinhu uye mikana inowanikwa kana wapfuura nemuchirongwa chinochi, zvinoita kuti zvikubatsire kudzoka kumba woita zvawanga wachiita zviri pamhando iri pamusoro. Uye zvakare isu vamwe tinofarira kuona nyika, saka yainge iri womwe mukanaeti tikwanise kuita sei kuonawo dzimwe nyika dzatanisa ndakwanisa kumbosvika kwadziri.
Iyo America yacho makaiona sei?
America aiwa kwatiri hako kuri kufaya. Ndiri kuNew Jersey, saka tiri pedyo neNew York, tinomboita tichiendawo nenguva yakadaro tichidzoka, saka zvinhu zvinongonakidzawo kuona nzvimbo nyowa.
Matove nemavhiki anopfuura mashanu muri kuno kuAmerica muri pasi pechirongwa ichi, pane zviripo here zvamungati madzidza here zvingasimudzira mabatiro amunoita basa rei?
Zvekudzidza zviripo zvakawandisa. Chekutanga kudzidza kune vamwe vangu vatikauya navo kune nzvimbo dzakasiyana dzemuAfrica, nekuti kazhinji vanhu vanongofunga kuti kudzidza tichangodzidza kune vanhu vekuno vari kuno kuAmerica. Vanakatoona kuti mune vamwe vangu vatikauya navo ndine zvakawanda zvandadzidza kwavari.
Muzvare Primrose Tinashe Nokwara, mumwe vechidiki vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship, vari parunare na Mike Hove weStudio 7 vari muno muWashington DC. Vamwe vanasikana vanoti vanoda kuti hurumende iise urongwa hunoita kuti vakwanise kuzvidzivirira kubata pamuviri kuitira kuti vasavhiringidze dzidzo yavo. Asi izvi hazvisi kutambirwa zvakanaka nevamwe vanoti kuita urongwa hwakadai zvakafanana nekupa vanasikana ava chitambi chekuti vaite zvepabonde pamadiro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachishanda nesangano rakazvimirira resafeds vechidika vanoti vanasikana vakapiwa pachena zvikwanisiro zvinoita kuti vasabate pamuviri pamwe nezvirwere zvepabonde zvinoita kuti vanasikana vasarasikirwa nedzidzo uye utano hwavo huchigara zvakanaka sezvo vanenge vasingabati pamuviri munguva dzavanenge vachiita zvidzidzo zvavo. Safeds iri kuita chirongwa ichi kwegore rese pasi pedingindira rekuti Her Choice uye chine donzvo rekuti hurumende ibvumidze vanasikana vanotangira pamakore gumi kuti vange vachiwana zvikwanisiro izvi zvakaita semacontraceptives nezvimwe. Muzvare Tariro Chikuni vane makore gumi nemapfumbamwe uye vachibva kuRushinga. Muzvare Chikuni mumwe wevechidiki vari kushanda nesafeids muchirongwa ichi.
Bonde riri kuitwa mucommunity medu. Bonde riri kuitwa amongst the youth and mumwe nemumwe anenge achiita bonde. Saka zvinhu zvekuti kana bonde richiitwa panoda information.
Mumwe musikana wekumberengwa Muzvare Marita TV vanotiwo vanasikana vakawana mukana wokushandisa zvikwanisiro zvinodzivirira kubata pamuviri remangwana ravo rinenge rakarongeka.
Tinoreducer rate yemapregnancies. Machine pregnancies. Vana vadiki vari kumitiswa tikazvitarisa.
Mumwe mukomana wevechidiki ari muurongwa hwesafeds varunyararo muswaba vanotiwo vakapinda muchirongwa ichi nepamusana pematambudziko anosanganikwa nawo nevechidiki vanoita zvepabonde vasina kudzivirira.
Zvinozoitika ndezvekuti chikoro chinochadambukira ipapo like Machano Central izvo zvizvi maerly marriages ndokwakawanja ofichi ndokwandinobva.
Asi vaSteward Mutaka vanoti havawirira nepfungwa yekuti vanasikana vanga vachipiwa zvikwanisiro ivo vasati vabva zera.
Chakonzera kuti vana vaite zvebonde ndechekuti dzidziso dzavari kupihwa dziri pamusoro pezera ravo. Asi kana vana vakapihwa dzidziso dzinoenderana nevana havaite zvebonde.
Nhengo yeparamende yeZANU-PF uye vari nhengo yekomiti inoona nezvedzidzo vaJohnson Maduku vanoti panofanirwa kutanga paitwa tsvakiridzo munyika kuitira kuti kuonekwe kuti vana vari kuita zvepabonde vave pazera ripi uye kuti vobvumidzwa here kupinda muurongwa hwokupiwa pachena zvikwanisiro zvinoita kuti vasabata pamuviri kana zvirwere.
Ngapaitwe research, tipiwe research yacho tione, then I think we'll be able to make an informed decision as a nation.
Munyori weZimbabwe Council of Churches mufundisi Kenneth Mutata vanoti zvakakosha kuti vanasikana vasati vasvika pazera rekuwanikwa vadzivirire kuita bonde.
Saka zvakanaka kuti vazvidzivirire, kwete kuzvidzivirira pamuviri chete asi kuzvidzivirira kuti vasabatiwa nezvigwere zvakasiyana siyana zvakaita seutachiwana weHIV neAIDS.
Mumwe mukuru mubazi rezveutano Dr. Bernard Madzima vanotiwo mutemo wenyika hubvumidzi kuti vana vari pasi pemakore gumi nemana vawane urongwa hwokuronga mhuri vasina mvumo yevabereki vavo.
Tine mitemo inotaura yatinoti age of consent, tine age of majority. Saka pari zvino mitemo iyoyo inototaura kuti izvo kana tiri age of consent to services tinenge tichireva kuti kana asati asvika zera iroro anenge achitofa kunge achiaccessa maservices iwayo aine mubereki or a guardian. And muZimbabwe age ye consent to services i-14 years zvichikwira.
VaMadzima vanotiwo tsvagiridzo yavakaita muna 2015 inoratidza kuti vana vakawanda munyika vanotanga kuita zvepabonde vava nemakore gumi nematanhatu. Vanoti sangano ravo rakaona kuti vana vazhinji vari kusangana nematambudziko nekuda kwekuti havakwanisi kuwana zvikwanisiro zvekudzivirira kana vasina munhu mukuru, izvo zvakapa kuti vatange urongwa uhwu. Sangano reUnited Nations rinoti vanasikana vari pakati pemazana mashanu nemazana manomwe ezviuru vari kusiya chikoro muZimbabwe mushure mekunge vaita pamuviri. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanasikana dzinoti hurumende pamwe nevaberekiwo vachida kana kusada vanofanirwa kutambira chokwadi chekuti vana vari kuita zvepabonde nguva yavo isati yakwana. Nekudaro panofanirwa kutorwa matanho akakodzera uye anotambirwa nevana ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutambo wechani watambwa nhasi Zimbabwe yarova Mauritius 4-0 kuMauritius kwakare. Tava tashuka kumagumo yichirongwa chedu, anoku wenika ene mufaro, ndini jonga kandemiri, ndo kusia emina standikile mshanga.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.